Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 19 mbudzi 2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri nemakumi matanhatu nemumwe 261. Hurumende yokurudzirwa kugadzirisa zviri kunetsa muzvipatara zvayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri nemakumi matanhatu nemumwe 261 zvichitevera kufa kweumwe munhu kumasvingo. Nezuro vanhu vanoita makumi matatu nevatanhatu 36 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vose vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe makare. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi matanhatu nevasere 68 vafa nechirwere ichi ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi maviri nevana 24 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvisere zvine mazana mapfumbamwe ane makumi masere nemumwe 8981. Vapora munyika vachiita zviuru zvisere zvine mazana nemakumi masere nevana 8184. Vanorwira kodzero dzeutano vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvehurumende zvekuti dzimwe nguva varwere muzvipatara zvakaita sepagomo yave kunzi Salimu Gabe Hospital vari kunzi vauye nemvura yavo sezvo muchipatara ichi musisina mvura. Nyaya yokuvharwavo kwemamwe makirinika ekanzuru yave kupa kuti zvimwe zvitonyanya kuomera vanhu vakawanda munyika. Mukuru weCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti hurumende inofanira kugadzirisa zviri kunetsa munyaya dzezveutano kuitira kuti vanhu vabatsirwe kana vachinge vaenda kuzvipatara izvi. Blessing Zulu weStudio 7 aita hurukuro navarusike.
Pari zvino izvi muzvipatara zvedu hamuna kunyatsomira zvakanaka. Veruzhinji avo vanoshandisawo zvekare zvipatara zvehurumende vari kusangana nematambudziko akawanda kana vashanya kuzvipatara izvi kuti vabatsirwe nekuda kwekuti zvekushandisa muzvipatara medu hamuna.
Muungapa here muenzaniso wezvisiri kuwanikwa muzvipatara?
Ingave iri nhau yemishonga, hakuna mishonga yakakwana. Dzimwe nguva mvura chaiyo tikona kuzvipatara kwedu kunenge kusina kana mvura. Izvo zvoita kuti varwere vange vachinzi vange vachiuya nemvura yavo. Zvese zvinoshandiswa muchipatara ukapiwa mubhedha zviya ukanzi kuri kudiwa drip ndiwo unotomhanya mhanya kuti unotenga. Kukanzi kune mishonga iri kudiwa ndiwo unozvitengera wega. Koyawo iwo zvekare vana mukoti nana chiremba zvekushandisa havana.
Izvi zvinorevei kune vanhu vakatora mhiko yekubatsira varwere?
Izvo zvoita kuti vamwe vacho vange vachirwadziwa zvikuru nekuda kuti vakapikira mubasa ravo kuti vazenge vachibetsera vanhu avo vanenge vashanya muzvipatara vachibatsirwa muzvipatara. Hakuna chinhu chinorwadza mukoti nachiremba kuona murwere achisvika pakufa nekuda kwekuti havana zvekumupa kana zvekushandisa zvakakwana. Saka muzvipatara medu tine dambudziko rakanyanyisa.
Pane chingaitwawo here nehurumende kugadzirisa dambudziko iri nechimbi chimbi?
Iye zvinezvi tinovimba kuti hurukuro dziri kuitwa dzebhajeti dzimwe nguva dzingakwanise kupa mari yakakwana kumabasa ezveutano kuitira kuti tinge tichikwanisa kuti munhu akashanya kuchipatara anga achiwanawo rubetsero, nokuti dambudziko ratakuona iye zvinezvi tikona vanhu vazhinji vakurwarira kudzimba nekuda kwokuti vanenge vachiziva kuti ndikaenda kuchipatara handina rudetsero rwandinoona. Tiri kuonawo zvekare muzvipatara imomo tiri kusangana nedambudziko remichina.
Chii chiri kunetsawo panyaya yemichina apa varusike?
Michina yacho mizhinji haisi kunyatsoshanda zvakanaka. Michina mizhinji yatsakara, inoda kunge ichinge ichigadziriswa kuchiiswawo michina mitsva. Kwouyawo zvekare kana ivo varwere vari kuti vakarwara vari kudzimba uku kana kuti vakasangana nenjodzi kuti ufonere ambulance chaiyo kuti iuye kutakure ukwanise kunobatsirwa kuchipatara. Ambulance iyoyo dzimunguva haiuyi nekuda kwekuti maambulance acho hakuna, kana kuti kana iriko dzimunguva inenge iri imwe chete. Ndiyo zvakare iri kuita mamwe mabasa ekubatsira pachipatara ipapo, kana kuti dzimunguva haina kana mafuta yekuti inge ichikwanisa kufamba. Saka mabasa ezveutano tinotarisira kuti iyo hurumende pari kuitwa hurukuro idzodzi dzebhajeti vachakoshesa mabasa iye ezveutano kuitira kuti kupihwe mari yakakwana, sezvo muchiziva kuti Zimbabwe ndiyo nyika yedzimwe nyika dzemuno muAfrica yakaita chibvumirano chekupa chidimbu chinosvika 15% yetotal budget kumabasa ezveutano.
Pane payakambozadzikisa here Zimbabwe chibvumirano ichi?
Tinoziva kuti kubva mugore ra2001 pasainwa chisungo cheAbuja Declaration, Zimbabwe haisati yambopa mari inosvika ku15% iyoyo. Kwouyawo zvekare kutsutsumwa kwana chiremba nana mukoti kwatora nguva yakareba. Tiri kuona gore negore vari kuramwa mabasa nekuda kwokuti mari dzavari kutambira hadzichatenga. Vamwe vaakutoti dzakatofanana nemutero wembwa nekuda kwekuti chiremba ari kutambira mari yekuti ukainzwa vana vechidiki vamazuva ano anobva aseka kuti ndingaite chiremba inini anotambira mari yakafanana nemutero wembwa. Saka hurumende dai yachikoshesawo vana chiremba, dai yachikoshesawo vana mukoti kuitira kuti mabasa ezveutano aendeke, tidzivirire ndufu dzimwe dziri kuitika muzvipatara medu idzo dzinokwanisa kudziviriririka kana zvipatara zvichinge zviine zvekushandisa zvakakwana.
Mukuru weCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Dzimwe nyanzvi mune zvemabhizimisi dzinoti hurumende itsva ichauya muAmerica gore rinouya ichabatsira mukuitwa kwemabhizimisi pakati penyika zhinji kusanganisira Zimbabwe. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDivry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zviri pachena kuti kana tikatarisa zviri kuitwa neAmerica kuZimbabwe, makambani emuAmerica mazhinji anoda kuita zvemabhizimisi muZimbabwe uye iyo America inoda kudyidzana neZimbabwe. Vanokurudzira hurumende yeZimbabwe kugadzirisa mitemo yekuita zvemabhizimisi munyika kuti zviite nyore kumakambani ekunze anoda kuisa mari mune zvemabhizimisi munyika. Tabata muzvinafundo Masocha tikatanga nekuvabvunza zvavanotarisira kuti zvichachinja panotanga vaJoe Biden kutonga muAmerica.
Pane zvinokwanisa kuchinja nezvisingakwanisi kuchinja. Tikatarisira zvakadzama hurumende iri kubva yavatirangu tiriona kuti irenge yanga isinganyanyisi kuda kuchidzana nedzimwe nyika achida kuzvitaridza muAmerica kuti muno muAmerica ndiwo matinoda kuzviona nokuzvisimudzira. Vasingazivi kuti kuzviona nokuzvisimudzira kunoenda noukama nedzimwe nyika. Saka ndinoona sekuti vaBiden pavari kutarisirwa kuzopinda apa vachange vakasiyana chaizvo nehurumende yavaTrump vachida kunyatsokutarisisa kunze noukama hwekunze, nokuti kune zvakawanda zvinobva kunze zvakaita semari dzamakambani omuAmerica. Tikanatsokuona tinoona kuti zviro pano Saudi Arabia inova imwe nyika inoshidzana neAmerica chaizvo yakatumidzira shangwiti dzayo kuZimbabwe. Zvinotoreva izvo kuti kuZimbabwe kune zviriko. Saka vaBiden vanenge vakashururira maziso avo kune dzimwe nyika. Saka ndivo zvinogona kuchinja izvo ukama hwekumabhizinesi, ukama hunounza mari kunyika yeAmerica pamwe chete nokuzamawo kuunza mabasa kunyika dzakaita sana Zimbabwe.
Pane zvamakatarisira izvi Professor Masocha, pane nyaya yezvirango, pane nyaya yemasanctions, munoona sekuti zvichafamba sei apa?
Zvinhu zvakaita semasanctions uzirangozo ufumi zakati miru kwa mamu wano wako Zimbabwe na mamu makanga na wako Zimbabwe andi woni sitarite wako chinja za chose nukuti wano wachi wanengi wakaisa miteme hiyo ya tika tiku Zimbabwe ba MP na ma senator avansi mungu wanengi wakapata zimbo ma Amerika panenge pachizo pa uru mende ya wa Trump aiwa zekare mtemo ya uru mende ya ungo chinjwi wakaita sewe jira uzo mfumizo za ongoti jiru kuti ninguwa uya pane zawaruga kuhona Zimbabwe sabaka tara kuti isi gazi chinje kana za chinja mozo kira za chinja papi saka machinjira ziru kuita Zimbabwe za gazi chinje izozo zirege sika yetu kuchinja mendira ya kanyanyo kukasira kasira kuti tikati wa baidi ni waka kwanika kufisa jirangu uzo mfumizo
iyo Zimbabwe kunyangwe jirangu sikasavi swano kukurumiza Zimbabwe muna siku tipanesha cha wana were pa urumende icha ya ba Biden pa inenge ya pinda
ndinuona siku tichaicha ya tukua na chakati kure chino gula kungechiri kunyaye chito yokuti wa mwanu waloda kuinda kushikoro ku Zimbabwe kupaku Zimbabwe wa shua kwa Amerika wano gula kutuwande kilikuona ya tukatelata embassy ya Amerika Muharare Zuru na nasi wanga ba ikitiwa ni chiru mba choo kudidisa wano wanda kuzakuta kwa Amerika machizo kena kunyika dhabo nesu ndio ya Amerika zikare chinonya yungu chinja chanda mbota wana nicho kuti ma business ukwa Amerika anenga adio sakanga achito kudziriza wa Biden kutiva uine nukutiva rikushuwa kutiza wa esita wa Trump wa satu wa wapo suku inda kune zimbo nika wa chine esa marido suku norima marido zamu ito zedo zishange sito goi kutaka kaka wanda za pivona zika ngo chinja na wa Biden ya nungu sino sumu zina Zimbabwe nungu chino za wadi Zimbabwe ine furaka naka agriculture yo zeta you know yo zeta serwa saka kambari za Amerika chinji zimbo zaka tera sawa zicherwa izos saka tera sawa ifuiro hukuno hukuno tibadwe investa maangri kawo cha imomo saka saka wanda zgambu ya kuzimbabwe chenra ya mbuti Zimbabwe mitemo yayo nani iwa ndu zaere saka nakisi sa mteme ya Zimbabwe ya kuita mabizine tu Zimbabwe
urunende Zimbabwe ya hati makambani za harimo anofanira kunyoresa patsva musi wa 22 February kusati wasvika chii chiri kuitika pa Professor Masocha
chiri kuitika apa ndechekuti mutemo wokuregista makambani wokunyoresa makambani wanga uri kuwamba uri mutemo wakare zvikuru wa 1952 saka mutemo iwoyoyo wagadzurudzwa nokubva kwaiswa mutemo mutsva unotanga gore rino iri hurumende iri kuti aiwa mutemo uya uyu wakare wa 1952 tamuraha ike zvinezvi taakuda kuti mutemo mutsva uyu muchiuya muzo indoresa makambani enyu pamutemo mutsva uyu muchipuwa mapepa matsva emakambani enyu zvekare taakuzviita tichishandisawo makombiyuta zviiswa makombiyuta technology tsva iyai
avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha veDeFry University kuOhio vari parunhare kuOhio kwakare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Kuroniko rine nyaya youmwe murume chendai maseka akazoiwa nemapere kubva mumba yeusvama akanga akarara akadyiwa. Izvi zvakaitika mumusha webanure kunzvimbo yeHoly Cross kwashejuru manzuru kumvuma. Vamaseka vakange vave nemakore makumi mana nematanhatu. Kuroniko rekare rinotaura pamusoro pecovid-19 richiti yadzoka zvine mutsindo mudunhu reMatabeleland. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndipo pamaronga. Those people we are talking to Zane. Against Zane. Ana dzimwe nyaya dzingachatokwanisa kutotaurwa kana kuti ako akasei Zimbabwe hakuna chezano ichocho kuramba makataura Zane. Manje maiti kudzei chokwadi nezano peshe pamunoda munopinda. Ane Zane kunoedza muneiswerera Zane ndatenda zvangu.
Mangwana ni mangwana ni pa studio 7 apo. Dinoti gati endere imbere nekuzvichengetedza nekuda kwecoronavirus. Tiregere kubatwa nayo, tiri kuona kuti coronavirus iri kuramba ichingokwira ichingokwira muno muZimbabwe. Saka tapota ngatigarei mumba mudzimba tisafamba zvisina mwero. Richard Kuwana kumarondera.
Zita rangu ndoitwa David Mashingauta. Ndino gara kwaRusapi. Ndiri form 4 ndida kunyora zvinobatsira kuti isu tinoenda kuchikoro wiki rese pasina kana chatambodzidza shuwa apa tida kunyora handizvo. Saka patinonyora pacho form 4 tinenge tadzidzei zvobatsira izvozvo zvinani kuti vamunangagova pematicha nemanesi mari dzavo kuwana tiende kuchikoro ndi tienda kuchikoro todzidza. Ngavasakanganawo vanhu vakati vakavadzidzisa kuti vasvikewo pavari vakabvaonekwa kuchikoro vari kujangira sivo vana vechikoro kunyanya handizvo. Tichiri kujangira vechidiki tinchiona future mangwana tinowana sei tisina dzidzo. Mangwana tinotaura nakwana kuvivi mutana vangu cha tinotaura nao sei tisina chikoro. Zvese zvakuda chikoro ngavatibatsire ipapo nekuti vana chikoro tatambura kunyanya.
Munofara here pastudio 7? Ndinoitwa Tinashe Mbasve. Ini maonero angu nezviri kuitika mukati menyika yeZimbabwe uori ndo hwakawanda mukati menyika yedu. Hatingakwanisi kubudirira mukati menyika yeZimbabwe. Takabva kunyika dzedu tichiuya muno munyika yeSouth Africa kuti maybe tingawana chinhu chokubata. Ivo vanhu muhurumende vanoti kwanza hatisi kuda maUS, hatisi kuda chakaita sei, asi vari kuhoresana maUS muhurumende macho vachipa maticha mabhondi. Bhondi imari inotengei outside the country haisi kutenga. Saka isu toita sei? Maonero angu ngekuti kana vaona kuti kutonga kuri kurema ngavabve pachigaro, because huri kuhori huri kuwanda muhurumende. Dai zvaibvira ngavape kamukomana kechidiki Nelson Chamisa and kari very brave. Thank you.
Makadini pastudio 7 apo, makadini pastudio 7. Vana mukoma Jonga nevamwe vose, munofara here apo? Ani zvangu ndiri mupenyu, ndiri muno muSouth Africa, ndiri Dhamala, Dhamala Matsonga. Pana anobva kumasvinga apa, ndobva kumasvinga apa. Ndangopinda hangu pachirongwa chino nendangokwazisa mese vanotipa nhau dzechokwadi. Handina hangu kwandakarerekera sematauriro amunoita kuti hamuna kumakarerekera. Ndoda hangu kumufarisa tichitiirisei hayo ndaramo kuko kuAmerica kwamuri mose. Tikunzwa muchitipa nhau dzechokwadi muri vapenyu. Dai Mwari aimuchengeta nguva refu. Ndinzwa kufara asingati nhau ndodziteerera asingaiti.
Makadii vana mukoma Jonga? Ndachikumbira kuvabvunza kugavhenmendi kuti zvino kana vasingadi kupa mari maticha, ko jinaro chainouya ichazoita sei? Pakuti ndo pachabva vadzidzisa vamangwana. Zvino kana vadzidzisi varipo vakutadza kudzidzisa vana, saka vana vachazoita sei makore anotevera? Vachasara kudzidzisa vana ndorano bose pastrim iripo izvozvo pachada kuti pagova vadzidzisa. Saka zvaro kuti geti rakiti kairo harichatokazviki harivhariki, gavhenmendi ngaite seriyasi ipapo. Uyezve panyaya taonda mchinyoro nasa kuti dai parliament yaiitawo seriyasi ikambobvunza kuti zvakapapi kuti nyaya yatorova munhu achisikamwa munhu akatora munhu aripi, uye pane umbowo asi nyaya yacho yakanyarangwa angapaitiwo seriyasi.
Makadiko pastudio 7 iko vashamarari vese, tinokutendai nenews dzamodai kutipa idzi. Aiwa, pamunozongokanya chete ndepekuti batira wanaunzwa navhusangu avo vanongouya kuita noizi panhepenyuro nenoizi sana nebasa rese. Vanoda kutambura here kana nemiwi? Vane Zimbabwe vakazara nyika dzese, nyika dzese dzvari kushungurudzwa. Vamwe vanotobatwa iswa majero ribhiita kutogara mujeri rekunoba nekuenda unogara kuZimbabwe. Chii ichocho nyika inonzi hanzi kuZimbabwe kwakanaka? Sari PF yagara ndo chibaba chekubirira sarudzo. Zvekuti hanzi masankisheni izvi kupedza nguva. Izvouorizvi havafu vakazvigona ndosaka muchiona vanhu vachingoramba vachingoba bhodzo. Vanoziva kuti havana zvavanoita kusvika iwo vakuru vacho madzisha vacho vakuru vakuru vataura azvibetseri kuti anzi munhu anopa madzishe mota asi kuzvipatara uko munhu anoenda netsoka achirwara kuna maambulensi zvinobetsera izvozvo zvinoitwa nezanup f izvozvi basa kumbunyikidza maticha manesi dzokera pamabasa pasina kana mari enge chinhu zinosupplya kuzvipatara dai tiri pari pari nani
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Panguva iyo mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kuramba kutambira zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika vakasarudzwa kuve mutungamiri wenyika vaJoe Biden vebato reDemocratic Party vari kuenderera mberi nekuita urongwa hwegadziriro yehurumende yavo kuburikidza nemisangano yakasiyana-siyana asi zvose izvi zvichiitika vaTrump havana kupeta baoko kwete vaTrump vari kuramba vachitevera nyaya dzokupikisa kwavo kukunda kwavaBiden kuburikidza nematare edzimhosva asi vanonzi vari kusangana nezvipingamupinyi kumatare zvichitevera kurwaswa kwakaitwa dzimwe nyaya dzavo mune mamwe matare chimwe chizvarwa chezimbabwe chinoongorora zvematongerwo enyika uye chichiita zvidzidzo zvematongerwo enyika paGeorge Mason University muVirginia muno muAmerica Mzvare Pearl Matebe vanoti vanhu vanofanira kupa mukana kuurongwa huri kuitika hunosanganisira kuverengwa kwemavhoti zvekare mune mamwe matunhu nezvichabuda kumatare ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7
hazvisi zvinhu zvitsva musarudzo dzekuAmerica hongu kubvuma kuratidza kugamuchira uumbu hwezvechokwadi asi vaTrump vane kodzero dzekuongorora nekubvunza zviri pamutemo kuti maguta ose agutsikane nemavhotsi kuti vanhu vose vavimbe nesarudzo asi vanogona kutadza kubvuma sezvo havasungirirwe kudaro Constitution rekuAmerica rakataurwa muna 1787 harisungiriri mutungamiri wenyika anenge achitonga panguva iyoyo kuti abvume ungori unhu hwakasiyiwa nevakambobva vatungamiri venyika hazvisi zvinhu zvitsva kubvuma kugamuchira kuti pane chokwadi muenzaniso zvakamboitwa kuGeorgia muna 2018 mumiriri weDemocratic Party akwikwidza kuGeorgia Governor Stacey Abrams akarambawo zvekare kubvuma kune waikwikidzana naye Brian Kemp akangwarirawo zvekare kusataura maererano nezvekubva kana kugamuchira
izvo zviri kuitwa navaTrump zvekuramba kutambira zviri kubuda musarudzo zvinhu zviri pamutemo here tichitarisa sarudzo dzemuAmerica
panguva ino zvisinei vanhu vari kuwirirana nedanho ratorwa navaTrump here kana kuti kwete ivo vaTrump vari kuita zviri pamutemo uye vane kodzero dzekudaro zvakasiyana nedzimwe nyika dzinoti mutungamiri wenyika anosarudzwa neuwandu hwevanhu vamuvhotera muAmerica angakwikwidza angawana mavhotsi akawanda asi hazvisirizvo zvinozopinza munhu pachigaro kare zvino vemapepanhau vakataura wavanofungidzira kuti ndiye akakunda musarudzo kana magavhena emaguta ose ari makumi mashanu apedza kugadzira gwaro rinonzi certificate of assessment rinoratidza vakakwikwidza vanozosungirwa wovotera president nemuteveziri wake musi wemvuro 14 December. Maguta anozosungirwa kugadzira magwaro matanhatu anonzi ma certificates of votes anozotumirwa kuna president we senate uye newe archivist we United States of America. Mamwe magwaro mana anozotumirwawo kuma state officials. Izvi zvinobva zvadzikisa basa re electoral college kusvikira sarudzo dzinotevera. Kana zvadai anenge akunda musarudzo anozodanidzirwa nehofisi ye federal registrar. Vaya vanenge vaine kusagutsikana nezvabuda musarudzo vanozokwanisa kuongorora zvekare pachezvavo.
Uyo anga ari chizvarwa cheZimbabwe chiri kuita zvidzidzo zvamatongerwo enyika paGeorge Mason University muno muAmerica, muzvare Pearl Matibe. Kambo kanobva kuna Nigel Shoko achibatsirwa naQueen Blue nekambo kavo kanonzi Zano. Kambo kakurangarira muchakabvu chikomana tapiwa makore.
Ndakumbira kuti mupe chikonzero chaita kushandise zano iroro. Hama ndatindoda kuti mupe chikonzero chaita mushandise nzira iyoyo. Kana zano renu muchiti rakanaka ndoda kuti murege chiwande wande. Kana nzira iyo muchiti yakanaka ndoda muishambadze munyika yose. Ndiani amupa zano iri? Ndiani ko?
Yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana maviri nemakumi matanhatu nemumwe 261. Hurumende yokurudzirwa kugadzirisa zviri kunetsa muzvipatara zvayo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.